Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Opa akasvika ndobva atotika kutambo nekuti tambo yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsuka wangori pasaidi teni ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yemagetsi huru yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo.
Inyaya iyi inyaya inofanirwa kuongororwa ende inyaya inofanirwa kuti ive ichidzamiswa chaicho kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuona voters roll before my elections are 2023.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda sezvayakataura, asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petem, mapato ose achitarisira kukunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muri yokwa munzvengeregwi kuchitungwiza nhasi iri kuchengeta mwanasikana wavo ane makore gumi nerimwe akatsika tambo yemagetsi yezesa akabatwa ndokufira pamugwagwa ipapo munzvimbo yekuma New Stands nemusi wechina. Sekuru vemufi vaLincoln weZhira vaudza Studio 7 kuti mhuri iyi ndeyevanhu varombo uye haina rubatsiro rwakakwana rwakabva kukambani yezesa, vachiti kunyangwe mapurisa havana zvikuru zvavati vaita pamusoro penyaya iyi. Tatadza kubata kambani yezesa kuti tinzwe divi ravo, asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. VaWeZhira vanoti mhuri yokwa munzvengeregwi inoda rubatsiro ruzhinji zvikuru kubatsirwa nemazano okuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Pane tambo yemagetsi yanga yakadonha the previous day, which is Thursday. So kuma New Stand, kwakaita kuma New Stand, saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaidarika ipapo kuti jambai 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 jambai, nekuti zese yanga isati yauya kuzoita se kuzoatenda. Then on Friday vana ava vaitobva kuchikoro vamwe vachijamba, saka iye ainzi aidya maputi, aikonzendera nekudya maputi. Then ndopa akasvika ndobva atotsika kutambo nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsuka wangori pasaidi then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atofira ipapo ipapo.
Mwana uyu anga ane makore mangani?
Anga ane 11 years.
Mukomana, musikana?
Musikana, musikana ye.
Zvaitika izvi chii chakaitika? Vezesa vakazouya here? Mapurisa akashedzwa here? Chii chakaitika?
Mapurisa akadeedzwa, vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident but then ndo vakatobvunza mufirwe kuti saka muchaita sei kuti bodhi iite se ibvapwa. Then baba vemwana nekushaya vakati aina handina kana chii kana mari kana zvichibvira mwana anga angoita sei angobva ipapa achinoita se achinoradzikwa nekuti nini handina mari. Vanhu vezesa vaibvunzava then ndo pakazouya nekusaziyawo lack of information, pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati imi vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei. theni ndopakazoponerwa funeral parlor. Zese had not agreed yet kuita any expense, so vaka mari dzakatokontributwa nevanhu vemuraini kuti funeral parlor itore mwana iendese mwana kuwara hospital. So zvadaro zese vet isusu hatina zvatinogona kukubatsirai nazvo, tinokwanisa kukubatsirai kungochemawo sezvo kuita vanhu.
Saka pari zvino pane zvati zvaitwa nehurumende, mapurisa kana nani zvake?
Ezitis hapana chati chaitwa. Zese yacho ndo yakazoguma kukooperata pazouya supervisor wachoona ndobva ati isusu tanogona kubatsirai mafunal expenses chetena chikafu nezvekufunaral parlor. Ndozvavakabatsira nazvo and ndozvavakataura kuti their help goes as far as that. Then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akadaiwa chizvinhu kachifamba nechi negwara chairo, so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not. Zvinova zvakazodhilia mwana uyo akura dzikwamangwana Tuesday from Friday. So as it is, yes, haina zvayakakwanisa yangobatsira neizvozvo so far ndo yakati inokwanisa kubatsira nekuti kuri kunaya. So we have also asked kuti can they provide, knowing zesa vanawo matende, that can you help us netende since kuri kunaya and nhamo yabva yaita sei yabva yari base force, saka munokwanisa kutibatsira. Vakati aiwa no, hatina zvimwe zvatinogona kukubatsirai nazvo kunze kwezvatakubatsirai nazvo already. Ndo protocol yedu yekubasa kuiva.
Pane chakati chaitwa here nevabereki kumangara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi? Pane zvavakamboita zvakaita saizvo?
Nyaya yakangotorwa sepolice report, not is kumangara incident as such. Then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti no, izvezvi as it is itai zviri kuda zisa yacho, ikati idaita mapost mortem chimboitai zvavari kuda. Then kana izobhutwa kesi inozobhutwa after. Handizive kuti zvinokubatsirika here kana kuti hakuzi, asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaitika.
Saka mwana anocheketwa nachipiri?
Nachipiri ndizvozvo.
Achachengeterwa kupi?
Kuzororo.
Vabereki vacho vakadi navo, vari kuzvitora sei?
Vasi kuzvitora zvakanaka, vakabatikana zvikaita. No, it's a very poor family.
Tingataurira vateereri kuti chii kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira, vangabatsira sei?
As it is, chatiri kuda pari zvino, I think chakananya one illegal advice on how to go about it nemaitikira zvaita zvinhu izvi, nekuti yekugona kunge tisina ruzivo rwakakwana. Asi maitikira akaita zvinhu izvi, we feel kuti zvoni iyo zese yacho should be held liable, nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negedhi. Maybe dai vakadzimawo magetsi, kotonzi magetsi acho aenda, knowing kuti tambo iri pasi panopfuura nevanhu, nekuti parodhi haina kunzi kuserika. Parodhi chaipo chaipo panga yakadonhera, kwekuti hakusi kuti munhu ainyenyeredza, vana vaita musikanzwa wowati parodhi panotofambwa nemunhu wese.
Avo vange vari sekuru vemufi vaLincoln weZhira, vachitaura vakamirira mhuri yokwaMunzverengwi vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Vanoda kubatsira mhuri iyi vanogona kuvabata panhamba dzinoti 077-599-1679. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti panofanirwa kuongororwa zvakasimba uye nekukurumidza kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakasvika sei pakutengesa gwaro rimwe chete revavhoti kana kuti voters roll nemari inoita zviuruzana nemakumi masere nemanomwe emadhora ekuAmerica $187,000. VaMasie vanoti uku kutyora kodzero dzevanhu kunokonzera kuti vatadze kuvhota, vachiti mari iyi yakawandisa zvokuti nyangwe mamwe mabhizimisi haawani mari yakadai. Zeki akazivisa nezvemari iyi mushure mekunge rimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika rakazvimirira reElection Resource Center raedza kuwana gwaro revavhoti apo Zeki yakavaudza kuti vanofanirwa kubhadhara mari iyi. Vamasiye vanoti mapato mazhinji munyika achatadza kuwana gwaro iri, izvo vanoti zvichakanganisa kuvhoterwa kwavo, zvinoreva kuti kodzero dzevanhu dzachorwa.
Nyaya yeZEC yekuti varikuda 187,000 inyaya inoenda yatingati to the core year inonzi fairness yemaelections. 187,000 imari isingangobatiki chero nani zvake. And zvinokonzesa kuti pasaite access ye yatingati voters roll nemapato ayo ari kuda kuparticipate mumaelections. Inyaya yekuti tinoona kuti election yemuZimbabwe election inonzi iri very expensive for any ordinary person anenge achida kupinda mumaelections aya. Nanguti chisasana even mapato anopikisa anonzi ave mahombe acho 187,000 chai chaiyo imari yakawandisa chai chaiyo kuti paprojiswe voters roll inova iyo inofanwa kuve iri pajekerere nani zvake, yokuti chero even an ordinary person ari muZimbabwe anokwanisa kuaccessa that.
Mamboti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu. Nyaya iyi ingaitwa sei vamasiye?
Inyaya iyi inyaya inofanwa kuongororwa and inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicho kuonekwa kuti chii chingaitwe kuti vanhu vakwanise kuona voters roll before my elections are 2023. Ndinoziva kuti nyaya iyi yemapage anonzi mapage evoters roll kana kuti mari yemapage evoters roll imari iri gazetted nenyaya yemutemo. Saka uyu mutemo uyu zvinotadza kuti mutemo muZimbabwe kunyanya nyaya dzemaelections aya mutemo usina kunyanya kualignwa neconstitution kana kuti usinyanya kudzamiswa kuti unyatso kuongororwa kuti maelections emuZimbabwe ave ari achiitwa andikati ine mena iri free and fair. So pachada kuongororwa zvekare kuti iyo Zeki ya mutemo yairi kushandisa kuproducer voters roll mutemo here uri kuendana nebumbiro redu remutemo constitution muZimbabwe zvinova zvisiva yanikati siri kunyatso kualigna nenyaya ye free access to the voters roll or free access to electoral materials dzinofawa chipowa kana kuti any public person or any political party. Saka zvinhu zvoti tichitarisisa zvinhu zvofawa kuongororwa ende zvofa wosingaitiki kuti paite mari dzakawanda kudaro dzinova dzichiproduceswa a public document inofanwa kuve iri a public iri available ku public for public consumption.
Ko kana hurumende wo ikati zvinodhura kudhinda magwaro evavhoti akawanda munoti pamusoro pazvo?
Kana iri nyaya yekuti mapepa ari kushota muZimbabwe kana kuti pane kukwanisa kuva pachiitika kuti kuda maybe kuprinta kwacho kuri expensive voters roll rinofanwa kuri kana online because no zvinhu zvave online zvofanwa kuchionekwa nechero munhu ungava uri muZimbabwe ungava kupi vakwanisa kungologa in kana muwebsite yeZeki racho zvinhu zvofanwa kuzvichionekwa nemunhu ari online zvokuti kana pakada kuita nyaya dzokuprinta munhu anofanwa kuzoprintawo at their own expense. I don't think zvinhu zvingave zvichitadzika in this day and age yatinayo ye technology. Saka nyaya 187,000 inyaya inoshungurudza and inyaya inofakwe isingataurike panguva inoyi nekuti voters roll for the republic and richionekwa nemunhu wese zvake muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mapurisa muSouth Africa achiri pakati pekuferefeta nyaya yevanhu makumi maviri neumwe vakawanikwa vakafa mune umwe mugodhi muSouth Africa asi pasina chinoratidza kuti vakafa sei. Rimwe gweda riri kutarisisa nyaya iyi vaCrispin Machingura vanoti zvinogona kuti vanhu ava vakaenda pasi pasi pemugodhi uyu kusinganyanyi kusvika mweya wekufema. Vachitizve mishonga inoshandiswa mimigodhi ine michetura zvinova zvinokonzerawo kufa kwevanhu ava. VaMachingura vanoti mapurisa vari kutaura neumwe akararama njodzi iyi kuti vanzwe zvakaitika.
Unoona tanonoka Johannesburg yakatanga kudhara ana sekuru vedu vakauya kumamines kuma1950-1940. Saka mamine aya adzika zvakanyanya. Asi zvinoitika manje ndezvekuti makambani mahombe paanobuda akutadza kushandisa migodhi iyaiya. Isusu vazhinji vekuZimbabwe, vekuMalawi, vekuMozambique vanenge vasina mabasa, takajaira kudhara kuzviitira gold panning kunyika dzedu. Saka kana tatowana mukana uyu tinobva tajambira pauri. Zvinonetsa manje pamamines aya ndeyekuti akanyanya kudzika. Saka kukwanisa kufema kilomita pasi peunderground anonetsa. Magas anoshandiswa kuburitsa nekuchera minerals aya ari poisonous mamwe achona. Pamwe pachona zvinenge zvisiri zviii zvemagasi, zvinenge zviri zvekutoti mweya mushoma ikoko nemadzikiro akaita mamai. Saka zvinogara zvichiitika kuti vanhu vanowanikwa vari gurupu re 29-40 vakafa. Asi pane incident iyi pakawanikwa vanhu 21. Pavanhu 21 ipapo, about 12-14 ndo vaibva kuZimbabwe. Zvinoitika manje tanonoka kuti uzoziva kuti ndo zvinenge zvaitika. Panenge pakabatwa munhu mumwe chete akararama. Votora munhu iye vomuendesa kumatare edzimhosva. Vonomuti kune mhosva nokuti hauna kunge wakataura kuti vamwe vako vakafa. Ndoo kuzobuda kunoita nyaya idzi. Asi kazhinji kazhinji vanhu vanongosiwa vakadaro. Vanhu vakawanda vaunonzwa kuti vakabva kuZimbabwe vakarobera kuJohannesburg. Ndoo zvimwe zvacho zvinoitika zvinozokonzera kuti vanhu vafe votadza kudzokera kunyika dzavo dzavanenge vakabva.
Saka pari zvimwe zvaMachingura, chii chatichataurwa nemapurisa? Chii chavanoti vaona? Pane zvavamboti vataura here mapurisa?
Mapurisa akatora munhu mumwe chete wavakaona akararama kusekishini iyoyo wavakaona ari mupenyu vakamuendesa kukoti. Asi anga ari kuchipatara kwenguva yakati kuti akwanise kuve asimba akukwanisa kutaura zvakanaka. Vakaendesa futi mabodies aya kuforensics kuti vanoona kuti chakakonzera. Vamwe vakawanikwa vane zvitupa, vamwe vacho mazita avo chaiwo anoratidza kuti vanhu vanobva kuZimbabwe. Vanhu vakaita sana Masimba, ana Tafara ndo anenge ari mazita avo. Saka hazvinonoke kuti uzive kuti vanobva kuZimbabwe. Saka vakabva vaona kuti 14. Saka vanoratidza kuti vabati vamiriri vehurumende yeZimbabwe.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu iko zvino izvi, nhano iri kutorwa nemapurisa kauti nehurumende ndeipi? Chii chavari kuda kuita pari zvino?
Unoona chanonoka chinonetsa ndechekudai suku. Hazvina kunaka kuti vatadzise vanhu kuti vaite raramo. Mabasa anonetsa zvavo muno muSouth Africa, zvese kumaSouth Africans nekumaZimbabwe. Saka kada vanhu vachitenga vaona pavanogona kurarama, unoziva maomero akaita Zimbabwe iwe, unoziziva. Kana vanhu vaona pekurarama pakaita sepapa, zvinenge zvaoma munhu wese kunyange muSouth Africa, zvinenge zvakamuomera kuti avashaisi raramo, avati musaite izvozvo.
Avo vange vari gweta vaCrispin Machingura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mm-hmm. Newsday rinoti gurukota rinoona nezvekurima vaAnxious Masuka vakaudza vagari vekwaChinyamukwakwa kuChisimbanje kuChipinge vavakange vachipa maplots pakupera kwesvondo kuti vachapiwa zvikwanisiro zvekurima kana vakavhotera ZANU-PF nomutungamiri wayo vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. MuNewsday makare, nyengo dzeparamende dzinokurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti vapedze uori hunonzi huri kuitika muzvipatara. Vanomirira makokova muparamende vaJames Stole vebato reCitizens Coalition for Change vakaudza vaChiwenga kuti vaudze veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamungasei vashamarari. Tiri kunoku kumhiri yegungwa tiri kutemawo tiri paJosa. Vanhu vari kufa zvisingaite. Tisiziva kuti gavhumendi yedu inotibatsirawo here. Tiri kunoku kumamaini kunoku. Kutotiza munyika nekuoma kwezvinhu hakusiwo kuda kwedu, bhati tiri kupera kunoku. Vamwe vakafa kuKruger Stroke uko. Isu tiri munomu muDaviton munomu. Ndo matirivo vanhu vari kupera. Tisivewo heo.
Maswera sei Studio 7 yese. Kuri sei kumukoma Jonga, mukoma Blessing. Inini zvangu ndine urombo nenyaya yandanzwa iyo, nyaya kuputswa dzimba kuri kuitwa muguta. Strategy yekuti vanhu vese vavachaputsirwa dzimba vachatiza forage wire vomboenda kumaruwa. Zvinenge zvinomira zvakanaka vanhu vasisina pekugara. Vanhu vavo vaenda kumaruwa. Nguva yekuvhota ichinge yasvika, vanhu vava havasi kuzokwanisa kuvhota nekuda kwekuti vanenge vari kunzvimbo dzavasina kurejista vari. Istrategi yeZANU-PF inogara ichiitwa nguva nemisi iyoyo. Saka zvinhu zvakaita seizvizvizvo tinatichikumbirawo kuti kudai zvagadziriswa munyika. Tiri kutaura zvangu ndiri paCape Town, South Africa.
Inini chandaingoda kusapota ndosapota murume uya wakati aiwa tingangeita politics tiri kuno uku kunana South Africa. Tinodziitira panhengirikini pamhepo asi zvaakataura ndinozvitenda Spirit kuti handei tindovhota tisangotaura. Ende vari ikoko ukoko vakatomira nokuvhota kokoko, saka handei tindovhota. Manje mukangoramba muchingotaura kuti ana mugwadi hapana chavanoziva, ana mutsvangu hapana chavanoziva. Imi ndimi musina zvamunoziva manje, nokuti muri kuno kuSouth Africa muri kutaura musiri kuZimbabwe. Endai mundovhota ndokuti tibudirire. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvatanga kusvika panzvimbo dzekuvhotera mumatunhu mazhinji muAmerica kutsvaka rutsigiro rwesarudzo. Dzipakati petemu kwakapera nezuro, zvino vanhu vatanga kusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire. Tabata nyanzvi mune zvematongekuro enyika vaDon Mweo kuti vatirondedzere.
Nyaya yandaona ini ndingatange nemafinal rallies aitiwa nezuro. Pataona President Barack Obama naPresident Joe Biden vachikampena zvakanyanyisisa kuPennsylvania nekuMaryland. Tikaonawo President Trump onaivo vari ku Ohio vachikwikwidza ona iyo iko. Saka zvoratidza kuti midterm elections akakosha steric kuma battle ose maviri aya ma-democrats nema-republican. Izvozvo toziva kuti ma-democrats ndivo vakabata House of Representatives ne-Senate. Saka vari kutarisira kuti vangamutse mavoters avo vema-democrats kuti vaende kunovota vaite zva. On the other end, ma-republicans onayo ari kupusha achitaura nyaya dzeikonomi, inflation, kukwira kwezvinhu, vachitaya kuti vainfluence vanhu kuti ngavachivhotera ma-republicans.
So kuona kwenyu pari zvino zvakamira sei? Chii chamuri kuona?
Mapolls ataona so far ari kuratidza kuti ma-republicans ungati pa-House of Representatives vari kuratidzira kunge vangaitore based on my polls, ITUR suggests that we are more concerned than the inflation. Whereas my Democrats, even when pushing the equity, democracy is not going to be in the panel of the voter of Republicans because that is the size of our quit. One is the Supreme Court. Kuti abortion, which is something that has been there for vakadzi vemunomu for the past 50 years, kuti vane choice kana vachida kuabort yakuzofarwa nemarepublicans. Marepublicans avo ari kuti hakusisina zveabortion, meaning kuti vakadzi havasisina chance yekuti ivo vaselekte vachuze zvavanoda nemuviri wavo nenhumbu dzavanenge vabata. And also ma-democrats ari kuti tarisai zviri kuitika nevanhu ava vari kudenya maelections, akuda kuisa vanhu vavo kuitira kuti mangwana kana mavhota maelection enyu asaverengwe. So ndo zvandaona so far zviriko kuti ma-democrat ane hope ona ivo kuti vanhu vachanzwa zvavataura sezvo vakambonzwa previously. Ma-republicans dai vari kutarisira kuti haiwa bodo economy ndiyo iri kutarisirwa nevanhu. Saka vachavhota against ma-democrats for that.
Sarudzo dzanhasi idzi dzakasiyana zvakadini dzimwe sarudzo dzamakavona muAmerica?
Sarudzo dzanhasi, to be honest with you, usually my midterms akasiyana ne presidential, but this year tiri kuona kana tatarisira maearly voters already 41 million Americans vatovhota in early voting, which is a record, honestly speaking. Vatopfuura zvavakaita muna 2018 early voting. So usually early voting inoitiwa nemademocrats. Saka there is hope pamademocrats kuti vanhu vavo vazhinji vatovhota. But election iyo yakakosha direct because whoever anocontrola the house, the speaker ndiye anozoita webato ravo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo. Rimwe gweta rinoyera kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda kudai, asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petemu, mapato ose achitarisira kukunda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau rerurimi rweIsindebele.